Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 4/2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndikiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazara matanhatu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 625. Vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika, Grace Mutandwa, aradzikwa nhasi kumarinda eGrand Forest muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 625. Vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro vatanhatu vari vanhu vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuBotswana uye mumwe chete ari munhu agara ari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 176. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti 4249. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana mana nemakumi masere nevashanu, kana kuti 75485. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nerimwe, uye vafa vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvisere. Kunyange hazvo munhu wese ari kugara akangwarira kusabatwa nechirwere cheCovid-19, dambudziko rechirwere chemalaria rapfunya chisero muZimbabwe, zvichitera kufa kwevanhu vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nevatatu. Dunhu reManikarend ndiro rine vanhu vakawandisa vanosvika makumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 98, vashaya nekuda kwechirwere chemalaria. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakabatwa nechirwere chemalaria kumaNikaland vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi maviri nevaviri, kana kuti 123,522. Bazi rezveutano rinoti nyika yose vanhu vakabatwa nechirwere vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana nerimwe ane mazana maviri negumi nerimwe, kana kuti 341,211. Chiremba mukuru mudunhu reManikaland ari kudivi rekudzivirirwa kwezvirwere zvekuta puriranwa Dr. Munyaradzi Mukuzunga vanoti vanhu vashaya ava vakawandisa zvichitariswa kana kuenzaniswa nemamwe makore apfuura.
Gore rino tine vanhu nehuwandu hunoita 123,522 vakarwara nechirwere chemalaria. Pari zvino tane vanhu 98 wafa nechirwere chemalaria muManikaland province. Pari zvino tiri kuita zvatagara tichiita zvekurapa vese vanenge varwara nemalaria, nokukurudzira kuti vanenge vanzwa masymptoms emalaria vaende either pakliniki chipatara kana kuvatinoti mavillage health worker ari pedyo navo kuti vatestwe kana vaonekwa vane malaria vorapwa malaria.
Dr. Mukuzunga vanoti uwandu hweurwere hwemalaria wakanyanya kuwandira kunharaunda dzakaita seNyanga, Mutasa, Mutare, Chipinge neBuyera. Vanoti chinopa kuti chirwere chemalaria chinyanye kutekeshera kudai inyaya yekuti mimwe misha inoramba kupa vashandi vezveutano mukana wekuti vafirite hutunga kana humutu gore negore. Bazi rezveutano rinotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemalaria hwave kuderera. Mune imwe nyaya, Dr. Mkuzunga vanova nhengo yeCOVID-19 Task Force kuManicaland vanoti hurumende yainge yavhara mizinda mitatu yaishandiswa kuchengeterwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 mudunhu reManicaland, inoti Mutare Teachers College, Marymount Teachers College neMutare Polytechnic. Vanoti danho iri rakatorwa sezvo zvikoro zvatarisana nekuvhurwa chero nguva. Chiremba mukuru kukanzuri yeguta reMutare, Dr. Anthony Mutara, vaudzawo Studio 7 nhasi kuti vamwe vagari havasi kutevedzera kurudziro iri kupiwa nevezveutano kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19.
CheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu tisapotsera mapfumo pasi kana kutaridza kuti hatisisiri nehanya nedambudziko reCOVID-19. Ngatingwarirei, tinyanye kusimbisa kuti tishandure mararamiro atanga tichiita, nekuti chirwere ichi chicharamba chiinesu. Ende tinofanirwa kutora matanho ese atingaita kudzivirira kuti tisabate kana kuparadzira chirwere ichi cheCOVID-19. Inguva yakaoma kuti vanhu vanonge vagara mudzimba kwenguva yakareba zvokuti vanenge vakufunga kuti regai tisununguke tiinde hedu tiite zvataita mazuva ese. Asi iye zvino izvi hatichadaro, nokuti ichatova chinhu chataakurarama nacho dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Iri nzira yatinofanira kutoti tichitochinja mararamiro atinoita nemaitiro atachiita kare.
Dunhu reManicaland rine vanhu vanosvika gumi vane chirwere cheCOVID-19 pari zvino, uye vamwe vaviri vakapora. Vanhu vari kuongororwa chirwere ichi vakabva kune dzimwe nyika vari muquarantine izana nepfumbamwe kana kuti 139. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Torwe nao akaita mukurumbira munyika, Grace Mutandwa, aradzikwa nhasi kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Mutumbi wake waradzikwa nenzira yekupiswa kana kuti cremation, sekuda mufi asati afa. Tandwa akashaya musi wa1 Chikunguru mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Mutandwa akashanda kuFinancial Gazette uko aiva nechikamu chinonzi Chilling Out. Mufi akashandawo kuSunday Mail, New Zealand pamwe nekumuzinda weBritain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter My Child, The Power and the Glory nemamwe. Asiya vana vatatu. Hurumende yeBotswana iri kukurudzirwa kuti itange chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro ekushanda nekugara munyika iyi nechimbi chimbi, sezvo ruzhinji rwevanhu ava rune mabasa akakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nemumiriri weFrancistown East mudare reparamende muBotswana vaHonest Buthibili pamusangano wekuongorora kushanda kwematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kuparara kwaCOVID-19 muFrancistown muBotswana. Vabhili vati zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvikuru kwazvo zveZimbabwe zvine makore akawanda zvichibata basa guru kwazvo mukusimudzira upfumi hweBotswana.
Vanhu vanobva kune dzimwe nyika kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vanobata basa guru mukusimudzira upfumi hweBotswana, nokuti ndivo vanotifudzira mombe dzedu nekuita mabasa akawanda munyika ino.
Kunze kwekusimudzira upfumi hweBotswana, vabhili ava vanomirira nzvimbo iri chinhambwe chemakiromita makumi mapfumbamwe kubva mumuganhu weBotswana neZimbabwe vaudza Studio 7 kuti urongwa wekupa magwaro ekuti vanhu vagare nekushanda zviri pamutemo hunogona kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo.
Tinoziva chose kuti kuZimbabwe kune nzara, saka vanhu ava vachagara vachifizira kuno uko kwavanowana cheuviri.
Mashoko avabhili aya atsigirwa nemeya wedhorobha reFrancistown muBotswana ava kuti Sanradisiho, avo vati vanhu vari kupinda munyika iyi zvisiri pamutemo varikudzosera shure hondo yekurwisana necovid-19.
Vatu vava tsvangwenze vahabatsana mudhorobha France kana hari vatswara
panguva ino yecovid-19 vanhu vanopinda munyika zvisiri pamutemo vanosungwa nemapurisa. Kana vasungwa, hurumende yakafanira kuti iteste vanhu. Izvo zviri kuita kuti tishandise mari yakawanda mukuita izvi pavanhu vanoita madiro ajojina mukupinda nekubuda munyika ino.
Studio 7 akwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana pakurudziro yaitwa nevaviri ava. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vanomen muchakachira vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo ruzhinji runogara ruchiita wakidzira gonzoni muBotswana. Nyanzvi munyadzi dzokudyidzana pakati kwenyika uye vari kuita rakazvimirira vaSamuel Masango vanoti urongwa uhu unogona kunge uchibva muzvibvumirano zvakaitwa pakati penyika mbiri idzi mukutanga kwegure.
Ndiwo mutemo basics of the law of contracts, you know, kana mapindirana agreement yakadero is binding. You know, normally munogona kuzoita mutemo wenyu in your country as a follow-up nemakuita inonzi domestication, so that mutemo amoita unofambidzana neagreement, unogona wafambidzana neagreement yamemaita.
Studio 7 ana kwanisa kunzwa kumuzindo waZimbabwe muBotswana kana paine zviri kurongwa nenyika mbiri idzi. Asi nyika mbiri idzi dzakasaina zvibvumirano zvinomwe muna kukadzi gore rino pamusangano wechipiri weBotswana Zimbabwe biannual national commission uyo wakaitirwa mudhorobha remau iro riri kuchamembe kwakadziva kumadokero enyika iyi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasungwa pamusangano uyu zvinosanganisira kushandidzana mune zveutano, mitambo, kufambiswa kwemashoko, mabasa uye dzidzo yemaoko nezvimwewo. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana maviri zviri kugara muBotswana, vazhinji vacho vakapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti yaendesa mauto akawanda kuguta guru renyika iri, zvichitevera kuputika zvakare kwerimwe bhambu rakuvadza vanhu vanodarika makumi maviri. Hapana achabuda pachena achizivisa kuti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri, kunyange hazvo paine kufungidzirwa kuti izvi zvaitwa nechikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi kuitira kuti matunhu anotaura rurimi rwechirungu ange achizvitonga. America ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kudarika dzimwe nyika pasi rose. Nyika iyi yava nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana masere ezviuru vabatwa nechirwere cheCOVID-19, icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus. Mashoko anotevera anoburitsa mashandiro ezvinhu muAmerica. Nhasi America iri kupemberera kuwana kwayo kuzvitonga ichirangarira zuva remugore ra1776 apo vamiriri venzvimbo gumi nenhatu idzo dzaive pasi peGreat Britain vakanyorerana chibvumirano chekuzvitonga kubva kuutongi hweGreat Britain. Apo ndipo pakatanga zviri pamutemo hondo yemakore manomwe America ichirwira kuzvitonga. Asi chimwe chiitiko chakakosha mugakava raivepo chakaitika musi wakubvumbi 18, 1775, apo pakatanga kurwisana mauto ekuBritain nemauto emuAmerica mudunhu reMassachusetts. Pfuti yakatanga kurira musi uyu yakazozivikanwa nepasi rose sepfuti yakarira ikanzwikwa nepasi rose sezvo yakaratidza shanduko yaizobva mukubudirira kwaAmerica kubva muutongi hwenyika yainge yakasimba zvikuru pasi rose. Mushure meshanduko iyi, kufunga kwevanhu vakasununguka kwakavatsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Izvi zvinosanganisira kuvambwa kwekereke yeAnglican Church, kusununguka kwemunhu wese, uko kwakatambirwa nekukurumidza nematunhu aimbove pasi peBritain. Zvakakosha zvakaitika waive hukama hwehurumende nevanhu vainotonga, uwo wakachinja zvikuru mumatunhu emuAmerica. Utongi hwaibva pamusoro huchienda pasi hwakabviswa pakava neutongi hwematunhu hwaisarudzwa neveruzhinji. Veruzhinji vakatanga kuva nechekuita nemashandiro edzihurumende dzematunhu avo, uye vanhu vakawanda vakatanga kuwana kodzero dzekuvhota uye kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika. Nyika dzemuEurope dzakazvionawo. Nyika dzaive pasi pemadzimambo pamwe nemadzimambokadzi dzaishuvira zvikuru kukundikana kuAmerica. Asi vaipikisa utongo hwemadzimambo nemadzimambokadzi vakaonawo kuti shanduko yakaitika muAmerica yaikwanisa kubvisa dzihurumende pazvigaro uye kuti munhuwo zvake akwanise kupinda munyaya dzekutongwa kwenyika yake. Mugwaro rekutara kuzvitonga kweAmerica, Thomas Jefferson akanyora achiti vanhu vose vakasikwa vakafanana. Mashoko aya akaita kuti vanhu vatsigire kuzvitonga pamwe nekurwira rusununguko rwavo munyika dzinoti Netherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti uye pasi rose. Mashoko ava Jefferson akashandiswa mugwaro rekuzvitonga rakaitwa muFrance. Mashoko ava Jefferson zvakare akafadzawo vatungamiri vakaita saSimon Bolivar. Izvo zvakaita kuti vadzvanyariri vapikiswe nenzira dzakabudirira munyika dzemuLatin America. Makore mazana maviri apfuura, Marcus D. Lafayette, rimwe remagamba eshanduko muAmerica, akati hunhu hwakunda hondo, nyika yasununguka zvino. Zvinoreva shanduko yemuAmerica zvinoratidza kuti zvakabata pasi rose uye zvinoramba zvichiyemurwa muzuva ranhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Grace Chitowa, avo vakatanga ivo kambani yekubatsira vanenge varwarirwa nehama dzavo kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kambani inonzi chii uyezve kuti zvii zvavanenge vachibatsira nazvo.
So inini zita rangu ndinonzi Grace Chitowa, kambani yedu inonzi Caring Companion.
Mungatitsanangurirwo kuti kambani yenyu iyi inoita nezvei?
Basically tina chiremba machiremba atinawo. Saka machiremba aya vanogona kuti kana munhu achinga afona achida kuonekwa nachiremba vanogona kumuvhizita vachienda kumba kwa ndo anonzi mahouse calls. So basically tine vanhu vatikabatana navo malabs nemapharmacies. So what we do is munhu kana achida service ya doctor, maybe munhu arikungonzwawo kana kuti BP yakwira o haasikunzwisisa zvaari kunzwa, anogona kufona kana masymptoms ataura asiri very connected to zvinhu zvecovid, doctor vanobva vaita maarrangements naye votora adresi yake neinformation tomuvhizitira tonomuoneko within an hour or 2 hours depending nesurrounding yavari. Doctor vanonomuone ikoko, if there's anything that needs to be done, any treatment plan, everything is done and sort pasina patient kuti iuye mutown since kuri kunetsa kufamba because of my COVID restrictions.
Saka muri kushandira muri kupi uyezve mungati imi kambani yenyu yakakura sei?
Chikwata chedu pari zvino since tiri kuzvitanga zvichiri pafoundation stage tiri based muno muHarare entirely. So it's Harare, the surrounding areas. We actually did a 20-kilometer radius yatikati tatombotanga nayo. Tine practice mucity center kudhuze nekune kuma avenues ndokune main practice yedu. But what we're doing is vanhu vanenge vafona vachida kuonekwa within 20-kilometer radius chiremba anogona kunovaona right away.
Mungati vanhu vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi tichitarisa kuti pari zvino vana mukoti navana chiremba vakaramwa mabasa?
Tiri kuhopa kuti vanhu vanofanira kutochigamuchira zvakanaka. Chinobatsira especially kune vanhu vakawanda because the transport fuel iri kunetsa. Zvinhu zvese izvozvo zvimafactors anobata kune munhu. Nyongwa munhu ari kurwara. Kudadzi nyongwa munhu hama yake kana kuti mwana ari overseas. Mai varwara vari kumba, mai vanogara kuGlenora kana kuti kuHighfield. Kuti vapinde mutown vanoona chiremba havasi kukwanisa kuona chiremba. Nyongwa kudava nemota hapana fuel. Saka chirongwa chakubatsira especially vanhu vechikuru vanogona kuti vanoda rubatsiro rwakawanda kubva kune vamwe vanhu around vanogona kuchiwana rubatsiro ipapo zvinhu zvese zvichiya pavari pasina iwo kuti iwo vafamba.
Saka vanenge vachida kushandisa chirongwa chenyu ichi vanokuona ikupi uye zvetomboti vamwe vari kunze kwenyika vanogona here kubhadhara ipapo pachivhitivhiti kana kuti zvinofamba sei?
Kune vanhu vari kunze kwenyika vakaenda pawebsite yedu inonzi Caring Companion vanogona kuti kana vaenda pawebsite ipapo vane pane payment information iripo. So basically vanoisa information yemunhu wavada kuti anovhizirwa anonoonekwa. Vaisa information yavo ipapo. Pane also manumbers aripo futi also a WhatsApp kana vachida kudecide kuti vaite communication via WhatsApp kana iri WhatsApp call or even WhatsApp message inobva yaonekwa ipapo. Mapayment kana mari iri kuno kuZimbabwe eco cash or bank transfers or even cash yacho inoita or even chero vachida kusenda world remit inogona kuita zvakare uye mukuru.com inogona kuita. Tiri kutsaya kuti titsvage vamwe vanhu vari kunze kwenyika vatinogona kunyatso associate navo kuti tinyatsogona kushandisa zvakanaka mavisa nemamastercard. So izvo zvinhu zviri pamberi zvichiri kuuya zvichiri kubikwa asa zvanyatso va pamwe chete pawebsite yedu. But vakaenda pawebsite vanoona mainformation yemacontact information ekuti vagone kunyatsobvunzisa zvakawanda nezvazvo.
Taurai zvakare kuti website yenyu inonzi chii?
Website yedu inonzi Caring Companion.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kukambani yenyu vanokuwana ikupi?
Pari zvino vanotiona panhamba dzepa WhatsApp. Vanondibata pa WhatsApp. Ini ndinonzi Grace and WhatsApp number yangu is 0772765085. Chadzokorora zvakare +263 which is the Zimbabwean code and 7276508. Okay, WhatsApp here number here that ini strangu ndinonzi Grace +263772765085.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvakanaka. Ndinodavira kuti vese vari kuteerera vachaonawo mukana udu wamuka wokuti vagone kushandisawo uyewo kusapota vari kumba mune zveutano hwavo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka rekubata munyori wechidiki Alfred Veja uyo ane bhuku rake rekutanga Chinobhururuka Chinomhara rakatsikiswa neFairfield Press mugore ra-2019. Bhuku iri riri kutaura nezvamambo Zungunye uyo aishungurudza vanhu vake kuburikidza nekupamba zvipfuwo zvavo, utsinye, unyire pamwe nekutonga nedemo. Zvakazotora vechidiki kuunza shanduko nekugadzikana munyika yamambo Zungunye. Bhuku iri rakanyorwa richitarisa nguva yekunge varungu vasati vapinda munyika, nyika isati yarohwa nenyundo. Mukoma Alfred Veja, nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu kuno Studio 7.
Ndinofara zvikuru kuve muchirongwa chenyu mukoma Jonga.
Mukoma Alfred, mungatiudza pamusoro penhoroondo yenyu kana nganonyorwa iyi Chinobhururuka Chinomhara?
Sanyanduri ndakadzamisa pfungwa ndokutarisisa marudzi ari munyika dzakatsaukana ndikaona kuti marudzi mazhinji arimo kune kwaakabva. Vamwe vakauya kana kusvika kwavari nhasi uno nokuda kwekutsvaka ugariko huri nani, vamwewo nekuda kwenzara, urwere, hondo, kutiza dzimhosva uye utongo hwekumatongo. Izvi ndizvo zvakandisvitsa pakunyora nganonyorwa ine chekuita nokubuda uye kupinda kwavanhu munyika dzepasi chigare vavariro iri yekuti mhomhoi dzose ndangariro kumashure ione mararamiro aiitwa nevakuru vedu vekare nekuziva zvezvimwe zvezvikonzero zvakapa kutama kwana soro jena apa.
Imi muri kubata raramo yaiitwa nemazidhateguru, ndiani angainzwisisa mukurarama kwanhasi?
Kune vamwe vane raramo yakafanana naiyoyo nhasi uno, saka ngatizvizive kuti nzira yatiri kufamba nayo iyi pane vakapfuurawo nepairi vakatodarika. Hapana chinotiwira chisina umbowira vamwe.
Chii chakakusundai semunyori wechidiki ane makore makumi matatu nematanhatu kunyora ngano nyorwa yepasigarei?
Ndakaona kuti mukurarama kwedu kwanhasi vazhinji havakwanisi kupa nhoroondo yekwatakabva, zvikuru samazera echidiki, tsika nemagariro evatema epasi chigare, zvese zvakapotererwa kudurunuru. Izvi ndizvo zvakandipa pfungwa dzokudzosera ndangariro kuupenyu hwepasi chigare kuburikidza nokubvunza vatana uye kuverenga magwaro enhoroondo dzechinyakare. Tinofanirwa kuziva matongerwo enyika vachena vasati vauya muAfrica uye mararamiro evatema panguva yakudhara pasi pasati parohwa nenyundo.
Makasvika sei pakupa bhuku renyu musoro wekuti chinobhururuka chinomhara?
Chinobhururuka chinomhara musoro wakagukuchira tsanangudzo yakakosha munhoroondo yemararamiro evanhu munyika yepasi chigare. Nyanduri yakabuda nemusoro uyu achida kuburitsa pachena kuti muupenyu hapana chisingaperi, ingave nhamo kana rugare, mafaro kana kusuwa, kushungurudzika, kunyunyuta kana kuchema, zvese pane nguva yazvinosvika pakupera. Tichitarisa mune zvanhasi uno, musoro webhuku uri kutipa yeuchidzo yekuti tisazvidya mumwoyo nezvinotitambudza, uye uri kupa yambiro kune avo vanozvitutumadza nekuzvipembedza nekuda kwemararamiro avari kuita pane ino nguva. Nekuti kana nguva yamwari yakwana, mangwana inofuma yava mhidigari ikazosara yave paivepo.
Saka iro bhuku renyu mukoma Alfred Veja riri kutambirwa sei neruzhinji rwevanhu?
Bhuku harisati rasvika kuruzhinji rwevanhu sezvo rakatsikiswa kunze kwenyika, asi ndinovimba kuti munguva pfupi iri kutevera chaunga chinenge chozipirwa nemutakunanzwa wengano nyorwa iyi.
Nhoroondo yebhuku renyu mukoma Alfred inogona kuonekwa nevamwe senhoroondo yezvematongerwo enyika vanhu vachitiza munyika vachienda kudiaspora. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Maonero nemafungiro anosiyana mukoma Jonga. Nyanduri achinyora ngano nyorwa iyi haana kuinyora aine ziso uye pfungwa yezvematongerwo enyika anhasi uno, asi kuti epasi chigare. Nekudero tinozvisiyira kuvaverengi kuti vatipe maonero uye mafungiro avo.
Kune vanoda kuverenga bhuku renyu vanoriwana papi?
Pari zvino bhuku harisati rave kuwanikwa mabhukushopu emuno munyika yedu yeZimbabwe. Kune vese vanoda kuverenga nhapi tapi, ziramba waravira renganonyorwa iyi, bhuku ravo vanoriwana paindaneti paAmazon.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Alfred. Manga makateerera kune munyori Alfred Veja uyo akanyora bhuku rake rekutanga chinobhururuka chinomhara. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakapera nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 625 vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda eku Glen Forest muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mogela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamachumi amabili lanhlano 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentathelizindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamachumi amabili lanhlano 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwaba likhulu lamachumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathi ntambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna umoyo azithonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
IKenya ngayifanelanga ivume ukuthi uprofesa uJonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawo awadalelwayo. Ngokuba angeka ithole lokho esithi yi-fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki bafuna ukuthi athule ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo bafuna athule, athule izwi lakhe lifele liphele du. Indlela ke lula ukuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha soza thola ifair trial amalungelo akhe soza avikelwe uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembe esivele siyazi ngakho ke akufanelanga kuvumeleke khona lokho ukuthi asuswele alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngomnumzana Jonathan Moyo?
Gakula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofessor Umoyo. Njengoba ngike ngatsho icala lakhe likhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona. Icala lakhe likhulu ukuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017. Icala lakhe likhulu ukuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona. Icala lakhe likhulu ukuthi kavumelani labona laba bakhona. Yiwo amacala nxa kuthiwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende. Nxa lelo lilicala yilo ngempela esingathi licala. Kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho, kalalo la kancane lelo cala. Cala lakhe ngelokukhuluma, icala lakhe ngelokuphikisa, icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu, icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo i-corruption, icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe i-constitution, icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe amalungelo abantu beZimbabwe, icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemisebenzi kuvuke ilizwe. Yikho lokho akujeziselwayo, akukho kunye.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Isidumbu sikamuyi uGrace Mutandwa obeyintathela izindaba elodumo sitshisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe. Umutandwa udliwe isifo semvukuzane. Kubika uMavis Gama.
Bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mutandwa emzini wakhe eMeboreyn, ebikhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakade bekulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mutandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi. Bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo kaGrace, umnumzana Patrick Mutandwa.
Zvakangofanira kuti kana wadisappear wamusi.
Akuko nkinga nxa umuntu ethe wakheta ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye.
Umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli izindaba edumileyo eyasebenzisana loGrace okweminyaka eminingi. UChinaka uthi akamangaliswa yisinqumo sikaGrace sokuthi achiswe, hachi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo.
Very strong will, very strong views.
Akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha indlela yokuchiswa umzimba wakhe. Wayevele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto.
Nomsakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokuchisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi bachiswe bengabhubha, okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe. Baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukuchisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegas loba amandla kagesi, bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande. Ngemva kwalokho babese bewachola amathambo aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi. UGrace uchiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uThendai. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail, iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu. Ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli kuhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Oh, Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba inengi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinlamali yokuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama-sanitizer kanye lama-mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le-coronavirus lona eselihlasele abantu abedlula amakhulu ayisithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlala egeza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuzi sakomtshazo uthi babhekane lo dubo lwamanzi esigabeni sabo njalo ukuvulwa kwezikolo kulakho ukufaka abantu ababo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba siloku esaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akulamalungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefaki ukuthi abantwana bavikeleke kona lomkhuhlane. Sesaba sibile kusiya ngathi thina abazali hayi ngakho yaqala kume uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kona lomkhuhlane.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akula manyathelo asethethwe ngurhulumente wokuvikela umemetheko kwalomkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabe ready ukuthi zingavulwa sibili ngoba lapho abantwana siyazifaka abantwana engozini vele akula lutho olukhona, kulama mask akulaqa vele akukalungiselelwa lutho. Hhayi singafaka abantwana engozini vele azikakumelanga zivulwe kathesi. Umbono wami sekuthi lapho uhulumende angabulalisa abantu abenu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi seNyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seNyandeni Secondary. Uthi kulo dubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala ama-gates, if I'm not mistaken, ngo-2016 sabhadala i-connection fee sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi etusebenzisani i-submissive pump esebenzisa ugesi uze siwaphambi awuye ngaphi etankeni yesikolo. So angiboni kule sikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, short amanzi, kusho ukuthi sabesifaka abantwana ku-risk laba abalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamela kwenze phambilini ngokuthi kuvule izikolo.
Uhulumende kumele adelive ama-testing kits, ama-thermometers, sanitizers lama-PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing ngoba i-teacher pupil ratio kumele ibe ku-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumente ukhathazekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafaka impilo yabantwana engozini njalo bazojeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalinyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imihloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Fabian Sipha over Ward 15 eLuveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Ngakuthole ukuthi umkhuhlane wazolo waqhamuka kuqala khonathana ngoba uqala ukuthi diko kwabangelaba ukuthi bayagula but akufuni njengakuqala kuthi uthi belokhe kusifanele ngathi ngaphakathi belokhe begula kodwa hayi akusenzi njengakuqala. Sezingani abantu bayasinda
Kangele lawa manzi ezimpompini liwabona enjani?
Hayi kathethi manje hayi aphume empompini manje sengithi ukuthi ningazi ngaphakathi kwawo kodwa hayi mahle kakhulu okukhona ukuthi vele sokumele siwabise singawanakhi engabhoyilwanga kodwa noma wakhangele mahle
wonke umuntu uyenelisa yini ukuxhathisa amanzi lawo ngoba sike sakhuluma lesiphatha amandla zezakhamizi sithi kwesinye isikhathi lamagetsi abengekho
bayenelisa ukuwabisa okwabakhethi lokho kuqalise i-COVID-19 amagetsi awa hambi angahamba nje for the 30 minutes or 1 hour aphenduka akakhetha amagetsi lawo balakho ukuwabilisa akusenjengagalabana i-shedding hayi amagetsi beserayithi kakhulu la manzi lakathethi awahambi bathi ngapha eluzezi ngono angahambi abantu bebe lawo ukuze abe clini ngoba angalokhu ezivala kube i-shedding maybe kungaba kuyakukhonza futhi kulunkane kwayikho kwagulisa abantu yikho sesihlakasela amanzi okuphila
kukhona ikhansili ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaklinikhi
ngiyabona into ingaqambuka umkhuhlane waba khona ngithi akula muntu oyekhangela ukuthi kungaba nomkhuhlane maybe ngamaphayipi anto amaphayipi ahamba underground akula muntu ongabona ukuthi iphayipi leyo injani kubonakala nxa sokulo mkhuhlane ukuthi yo iphayipi leyo isuke yabambi wahamba sokukhona okwakathesi engingakusho futhi nekhansili inegisile bakhuluma ngendleko ingekile ngoba bangena ama-social worker bawe-healthy basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bayahamba eklinika besiyalathwa mahara kuvela khona le ekhanselini incethile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kundiso kulabanye ababethwala ngama-ambulance besiya empilo so laphana kuzakhangelisiswa ukubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadalela imali yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
sike sahlangana sibili kwakhulumiswana ngakho ukubana kumele kukhangise kakhulu ukubana amaphayiphi ethu anjani ngoba kunje ngithengiyilo esinisakhamizi namdala kade sikhona ethi yena wazalwa mina ngo-1936 amaphayiphi lawo vele ekhona so nawanisengithe ngamabhayiphi amadala kunandele ukubana amaphayiphi lawa amanzi njalaphana kuyi-shedding amanzi ayebuya ahambe so amanzi angabe hambe kuthole kusawuru isengikukhangele naye so labo sebekunanzelele yikho sebefaka amaphayiphi amatsha kulampa phayiphi amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala e-right njalo yikho ukuthi sinqabele kumkhuhlane ungasaphendi ukuthi ulekho
Leyo bekuyingxoxolo Councillor Fabi Msipha ward 15 eluveve kwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxa ngodaba lwegugura hundi oselukuvukile njalo
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugura hundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugura hundi.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugura hundi ngendlela
ezasuthisa esingathi ngama survivors lalawa abantu esingathi ngama victims eGugurawundi. Okokuqala, uhlupho lwabantu beMathibeleland ngodaba loGugurawundi asondaba yamabhesi kuphela lesithupha, kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu abakanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. Njalo sibona okuthiwa ngesilungu ngama after effects of iGugurawundi, whereby sithi thina iGugurawundi leyi isiqhubeka economically this time, abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni seMathibeleland. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu beMathibeleland kumbe abantu bakomthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurawundi kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution iyangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa ube kobulawayo ixoxisana lenhlanganiso yeMathibeleland Collective. Libona kuyindlela eyiyona engaphathisa.
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ube kobulawayo ehlangene leMathibeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokho akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathibeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele. Inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje za-affectwa umbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa State House. Inkokheli zawo zisithi uMnangagwa is a listening president, uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu beMathibeleland ngodaba lweGugurawundi. Ngokunjalo thina sithi uminister lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathibeleland Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende, ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohlezi edlala ngabantu, uthunuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurawundi. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wake wakhuluma wathi yena yena iGugurawundi was a closed chapter. Wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesitsho ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathibeleland bezokhuluma ngalolu daba, thina sikuthatha njengabantu obokuthi abasihloniphi, abahlonipha abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi udaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga la kubalaleli, ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzibuse. Lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa iBhilithane ezilithumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilithane, iDeclaration of Independence. Kulapho ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. kodwa esinye isehlakalo esivalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kuMabasa ngo-1775 lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kombhobho wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngumbhobho owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilitane. Ngemva komvukela inkululeko yagxila yaba insika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagxila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotshwa njalo kugwalo lomvukela wakweleFrance. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo, omunye owakhokhela umvukela weMelika, uMarquis de Lafayette, wathi, "Ubuntu bunqobile." Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba, ngitsho lalamhlanje lokhu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, ikhaya lami. I'm
ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlanu 625. Uhulumende secele eKenya ukuthi libophe wake waba yisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Jonathan Moyo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo mantungamili mpuhu.